our project for 263 iorganization isine izve nezvekuita nezvematongerwe enyika ibazi rakaumbwa nevana vechidiki maZimbabweans ma youth kuti vabatsiridze ma youth munyika yedu yeZimbabwe mativi mana ose enyika nokuda kweku provider mari dzekuti wakwanise kunge vachienda mumasenders ezeki madistrict offices nemaprovincial offices kuti wakwanise kuregister kuvota. Hatipereri ipapo, tiripo zvakare pakuda kukurudzira wechidiki wacho ivavavo, since ma statistics achitiudza iwo kuti 67.5% of the Zimbabwean population ma youth. Saka tinoti ma youth acho ngatorewo zvigaro zvine chekuita nezvematongerwe enyika. Uyezve rimwe donzo redu seorganization tirikuti tirikuda kuti mutemo nezvekuita nezvemaelection uwandudzwe, aya muchirungu atinoti maelectoral reforms, nekukurudzira futi kuti vana veZimbabwe vari kumhiri vange vachiwaniswawo mukana wekuvhota. Ndozvatiri sebazi reproject vote 263.
Project vote 263 yakatanga rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Project vote 263 yakatanga mugore ra2020 mukunopera kwayo as an idea, but yakazotanga kuva paground kuita basa ratiri kuita kutanga gore rino muna May, patakatanga kuenda kuchitungwiza kwamakoni, kwatakatanga kunosvika kunoita mobilization yema youth nekuwadzidzisa zvakakoshera kuvhota. Kusvika pari zvino mukoma, tingangoda kuudza ruzhinji rweZimbabwe kuti we have now managed to register more than 7,000 people. Sekuziva kwenyu matambudziko angangove aripo yemve, but tinotenda kuti vanhu veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, especially my youth atakatageta, vari kushanda zvakasimba nesu kuti urongwa watiri kufambisa pamberi hubudirire.
Vachipoi, sangano renyu rinoshandira mumatunhu nemumaguta api munyika?
Waraiti mukoma tanonoka, ruzhinji rweZimbabwe ngaruzvizive kuti kampeni yedu haisi focusing kune matunhu mashoma kana kuti dunhu rakati kana kuti dunhu rakati. Tiri kufamba kumativi mana ese enyika, tiri kufamba mumatown akasiyana siyana, kunyanya kumamisha kuma rural areas. So far takwanisa kukava Mutare, takwanisa kukava Mutasa, takwanisa kukava Chilonga, takwanisa kukava Masvingo, takwanisa kukava Lupane, takwanisa kukava Bulawayo. Saka tiri kutenderera Zimbabwe yese tichibatsiridza vanhu. Uye mashoko edu kuvanhu veZimbabwe, tiri kuti kune vese vanenge vangoda rubatsiro rwekuti wawane mari yekufambisa kubva munzvimbo dzavanogara kuenda kumazeki district offices, ngavange vachizotibata, tiripo pakubatsira mhuri yeZimbabwe.
Ko hurumende inotii nebasa ramuri kuita iri? Munowanawo here rubatsiro kubva kuhurumende?
Pari zvino mukoma tanonoka, hatisati tane hwaro kana danho ratati tatora rekusvika kuhurumende tiine chikumbiro chekutsvaga rubatsiro rwatingangoda pane ipi nguva zvayo. Asi chandingakwanisa kutaura ndechekuti takasangana nematambudziko akati kuti mukatarira masvondo maviri apfuura, bepa repatriot, the Patriot newspaper, rakangakwanisa kupublisha nyaya yavaiti blema vachiti we are linked to the opposition, we are working with Dr. Alex Magaisa, we are working with a lot of civic organization kuti tinge tichikwanisa kubvisa hurumende iripo. So far ndo ma challenges atiri kusangana nawo.
Saka vanenge vachida rubatsiro rwenyu vanokubatai sei? Munowanikwa papi?
Kune mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata vanokwanisa kutibata panhamba dzedu dzerunhare dzinoti 0719622044. Ndodzokorodza zvakare, 0719622044. Kana kutibata padande mutande redu reemail, paemail address inoti projectvote263@gmail.com. zvese zviri muruvara rudiki. uyezve vanokwanisa kutibata zvakare tine social media platform yeTwitter vakangoti Project Vote 263 uyezve tine Facebook account inoti zvakare Project Vote 263.